Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 18, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti zvinoitwa nemamwe mapato nemamwe masangano anoshanda akazvimirira zvekutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanofanira kuvhota vasanyoresa kuvhota. Mumwe mutevedzeri mumutungamiri webato rezano PF Vakembo Muhadi vokurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda. Vaimbo vemumiriri weHurungwe East mudare reparamende amai Sera Mahoka vanoshaya mutsaona yemumugwagwa. Vateveri venhabvu vove nemachikichori mukupera kwesvondo apo zvikwata zvakawanda zviri kudzokera munhandare munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti zvinoitwa namamwe mapato ezvematongerwo enyika nemamwe masangano anoshanda akazvimirira zvekutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanofanira kuvhota vasanyoresa kuvhota uye kuti vasavhote musarudzo dzinoitwa munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau nhasi vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muzek chachief elections officer amai Jane Pamidzirai Chigiji vati pane manyepo akawanda ari kutaurwa kana kunyorwa pamadandemutande pamusoro pezek akaita sekuti vanobira sarudzo uye kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka pamwe nekuti vanoshandisa vasori vecentral intelligence organization pabasa ravo. Amai Chigiji vati zek inoita basa rayo pachena uye pane hwaro kugadzirisa zvichemo. Vati mamwe mapato ezvematongerwo enyika avasina kudoma anogaro kutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasafarire sarudzo munyika.
Izvozvo zvavanenge vachiita mapolitical parties iwaya zvinoita kuti vanhu vasave netariro yakanaka kuZimbabwe Electoral Commission uye zvekare zvinoita kuti vanhu vasazobuda kuuya kuzorejista kuvhota nekupinda mune zvimwe zvinhu zvinoenderana nesarudzo.
Asi vati chinoshamisa ndechekuti mapata aya anoramba achienda kuzek kuti nhengo dzavo dzipinde musarudzo dzingave dzemutungamiri wenyika paramende kana makanzuro. Panyaya yekuti zek inoshandisa vasori pabasa rayo amai Chigiji vati zek inobvumidzwa kushandisa vashandi kubva mumapazi akasiyana-siyana ehurumende makambani ayo kana makanzuru pabasa rayo.
Isusu tiri kuti seZimbabwe Electoral Commission tinobvumidzwa nemutemo kutora vanhu vese vanoshanda muhurumende nemakanzuru nemaorganization vanga zvakaita ana ZESA ana ZINWA tinobvumidzwa kuti tishandise vanhu vakaita saivavo.
Amai Chigiji vatiwo pane mashoko akawanda ari kutaurwa pamusoro pegwaro revavhoti uye vati mapato ari kupinda musarudzo pamwe nevane chekuita nesarudzo idzi vakatopiwa gwaro iri. Vati kana paine zvichemo pane nzira dzinoshandiswa kuti zvigadziriswe kwete kuenda kunonyora manyepo pamadandemutande. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti haisi mhosva kana vana veZimbabwe vachigunun'una kuti zeki haisi kuita basa rayo zvakajeka.
Haisi mhosva kutaura kuti zeki haisi kuita zvairi kufanira kuita maererano neconstitution. Hauza ikodzero yevanhu saka isu hatiwirirane nezeki pakuda kuti vanhu vanyarere kana kuti vachataure vachionawo kuti pane rigging kana kuti pane zvinhu zvisiri kunyatso vabudira pachena.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavhekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti kushandisa vasori nemauto kurikitwa neZEC kunoratidza kuti ZEC haina kuzvimirira.
Okay, zvinoita neZEC kushandisa mauto nema CIO zviri kuuraya independence yeZEC because isusu takara takazvitaura pati vairamba kuti ZEC iri captured by ma securocrats. So now wakuvhuma kuti ndio zvavari kuita but generally zviri kuuraya independence.
Mukuru werimwe sangano rinoongorora sarudzo muZimbabwe reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti havabvumirani neZEC kuti mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira ndiwo anokonzera kuti vanhu vasade kuvhota.
Maonero angu ndekuti basa redu tinoita zvakanaka uyezve hatikonzere hatingati apathy kana kuti kusava nehanya kunoita vanhu nesarudzo. Basa redu tinoita nemazvo uyezve tinonyanya kukurudzira chaizvo kuti vanhu vanyorese kuvhota. Tinonyanya kukurudzira zvakare kuti vanhu vavhote.
ZEC yati zvese zvainoita inoshandisa mutemo weElectoral Act nebumbiro remutemo uye hamai Chigiji vati zvimwe zvavanonzi vaite zvakaita sekuvhotisa vasungwa mumajeri vanokwanisa kuzviita chete kana mutemo wavandudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangucha.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF vaKembo Mohadi vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorese kuvhota vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vavamirire mumapoka ehurumende akasiyana-siyana. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura muvulawaya nhasi masikati pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna Kurume, vamuhadhi vati vafara zvikuru kuti vatsigiro vebato ravo reZANU PF vauya neuwandu hwavo kumusangano uyu. Asi vati hazvibatsiri kuti vanhu vangouya kumisangano yakadai vasina kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vamuhadhi vati zvakakosha kuti vanhu vavhote kuti vagokwanisa kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vapinde pazvigaro zvakasiyana-siyana zvekumiririra vanhu. Sachigaro weZANU PF mudunhu reBulawayo vaJabulani Sibanda vati migwagwa yemuguta reBulawayo yaparara uye maindastiri akawanda hachashandi. Vakati vatoravo rine hurongwa hwakajeka hwekumutsurudza upfumi hwenyika. Vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. VaFreedom Mrechu vanova sachigaro wevechidiki mudunhu reBulawayo vaudza Studio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vanyorese kuvhota nekuti kusanyoresa kwavo kunogona kuita kuti matunhu eMatabeleland azove nevamiririri vashoma.
Tiri kuvamotivheta kuti vaende kunorejista kuvhota nokuvaudza maproblems ekusarejista kuvhota. For instance, tinoriska kuluza maseats atinawo, tine 12. Kana tikasawedzera kurejista kuvhota anokatiwo dzoka kana ku 9. Tobva ta unfair representation munyika yese, tirepresentana vanhu vashoma shoma isitakawanda. Tiri kuzama by all means to mobilize them and give them awareness kuti vanyatsoziva chaizvo chaizvo kuti kuregista kuvhota nokuvhota is their right.
VaBlessing Chebundo avo vakave nhengo yeZANU PF mushure mekuve mumwe wevanhu vakavamba bato reMDC vati pane vamwe vanhu vakawanda vanovati mutengesi asi vati ivo vanopokana nazvo. Vati vakayambuka kuenda kubato reZANU PF nekuti vakaona kuti bato iri rave negwara rakanaka rekuti nyika ibudirire.
The policies that were then being pursued are dissimilar in line with what we expected. But in last year, after 22 years, with the new dispensation, even Tsvangirai asati afight vakoma, muri kuonera kuti ava vauya. Ma policies avo arikutaridza kuti nyika must be stable politically. This is exactly what we were standing for in 1999. Tikaona muono wakanaka kuvhp. We have to support the new dispensation. Zvakanaka ngazvi support because Zimbabwe is
Dunhu reBulawayo rine matunhu madiki maviri kana kuti constituency achaitwa sarudzo dzeparamende anoti Nkulumane nePumula South uye mawadhi eKanzuru maviri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro nomwe dzasungwa muHarare nemapurisa anhasi apo dzanga dzichitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa muna Kurume. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ati vasungwa ava vanga vakachengetedzwa pakamba yemapurisa eHarare Central Police Station panguva yataenda pamhepo. Studio 7 yatadza kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vaimbo vemumiriri wehurungwe East muparamende amaisera Mahoka vakafa patsaona yemumugwagwa nezuro manheru pedyo neBuffalo Downs mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai Mahoka vaimbove nhengo yebato reZANU PF vari muchikwata cheG40 chinonzi chakanga chotungamirwa nemudzimai vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Chikwata ichi chairwira masimba nechikwata cheLacoste chinonzi chaitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa panguva iyo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Amai Mahoka vanonyanya kuzivikanwa nekutuka kwavakaita vaMnangagwa pane mumwe musangano weZANU PF muHarare vachivati vakapusa sedhadha. Amai Mahoka vakazodzingwa mubato reZANU PF apo hurumende yava Mugabe yakapidigurwa nemauto nechisimba muna 2017. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati waziviswa asi vari kuchemerwa papurazi ravo kuHurungwe. Kusapera kwemakakatanwa ari muboka redzidzo kwave kupa kuti vamwe vabereki vaburitse vana vavo munyika zvisiri pamutemo vakananga kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo nekuda kwenjake-njake yoramba yakapfunya chisero muzvikoro. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gakava riri pakati pehurumende nevarairidzi avo vari kupika kuti havazi kuzodzokera kubasa nekuda kwemihoro iri pasi roita kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyama amire nerongoo muzvikoro. Izvi ndizvo zvakaita kuti mumwe mubereki anoshandira muguta reFrancistown muBotswana, amai Emilia Dzokonya, vajambise mwana vavo Bhodha ndokunomutsvagira chikoro chapasi pemuti munyika iyi.
Tiri kukumbirawo kuti Botswana government itibatsire kuti vana vedu vaende kuchikoro, tavabvisa kuZimbabwe tichiuya nawo kuno. Hazvizobetseri kuti vaende kuchikoro pasina pemiti. Saka tinokumbirawo Botswana government itiitirewo pemiti kuti inzwisisewo iri kuona situation yatiinayo kumusha. Ngavati understandewo ipapo chikumbiro.
Shuviro yekuti mwana vavo asashandise nzira dzemusango kana achipinda ndokubuda muBotswana iripo. Asamai Dzokonya vaudza Studio 7 kuti kusabuda kumapassport ndiko kwakaita kuti vajambise mwana Bhodha. Kunyange hazvo chikoro chava kupindwa nemwana wavo chisina kunyoreswa zviri pamutemo, amai Dzokonya vanoti chikoro ichi chine urongwa nechimwe chikoro chehurumende wekuti vana vanodzidza pachikoro ichi vanonyorera mazamanisheni avo pachikoro chehurumende ichi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ muchidimbu Dr. Takavafira Joe vanoti uwandu hwevana muzvikoro huri kudzikira nezvikamu 13 zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 13.5% gore negore kubva muna 2019.
Zvinhu hazvina kunyanyomira zvakanaka maringe needucation muZimbabwe. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro vadropa ne 35% tichikompeya vana kubva 2019, 2020, 2021, 2022.
Dr. Joe vaenderera mberi vachiti vabereki vari kuendesa vana vavo kunyika dzakatenderedza Zimbabwe senzira yekusvagira vana vavo dzidzo iri nani nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Vabereki vakawanda vari muneighboring countries Zambia, Botswana, South Africa, Namibia vari kutora vana vavo kubva muZimbabwe vachinodzidza kuma neighboring countries. Asiwo kune vamwe vasina vabereki varinoshanda muma neighboring countries vasina kokuenda vakungonofudza mbudzi kana ngoitawo maborder jumper kunononga maorange muma neighboring countries.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muBotswana vaFidelis Mulau vaudza Studio 7 parunaro kuti hurumende yenyika iyi inoziva kuti kune vana vari kudzidzisirwa mudzimba zvisiri pamutemo. Ruzhinji rwavo ruri vabva kure kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Hurumende inoziva kuti kune vana vanodzidzisirwa mudzimba, ruzhinji rwavo vabva kure uye vachidzidziswa nevabva kure zvakare kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Asi hativarasi nekuti hurumende inoziva matambudziko ari kusangana nevanoda dzidzo muZimbabwe.
Asi vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana haizi kuzokurumidza kumedza kutsenga ichada ichizovhara zvikoro izvi nokuti zviri kuita basa guru rokuderedza uwandu hwevana muzvikoro zveveruzhinji. Nyanzvi munyadzi dzidzo uye vari muridzi wechikoro cheTry Again Academy icho chiri muguta reGaborone muBotswana vaTrimo Matiza vanoti vana vanodzidzisirwa mudzimba vanobata zvakapetwa kaviri kana zvichienzaniswa nevana vanodzidziswa vari vazhinji muzvikoro.
Vana vanodzidziswa vari vashoma vanokwanisa kuperforma zviri nani. Reason being that kune individual attention yekuti mudzidzisi anokwanisa kuva nenguva yekuti akwanise kuvaatenda individual and attending their individual needs.
Hurumende yakatarisana nedambudziko rekurasikirwa nevarayini zvizvuru 135,000 kana kuti 135,000 avo vanonzi vachamiswa mabasa kana vakasadzokera pamabasa svondo rinouya. Kunyange hazvo Zimbabwe ichida vamwe varayiridzi zviuru 55,000 kana kuti 55,000 pamusoro kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nezuro wakare necovid-19, mumwe chete achifa ari mudunhu reHarare nemumwe kumanikaland. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi masere nemumwe kana kuti 5381. Vamwe mazana matatu nemakumi masere nevashanu 385 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvayatanga wave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 232,598. Dunhu remasvingo ndiro rakave nevanhu vakawandisa vakawanikwa vaine covid-19 nezuro vanosvika zana nemakumi matatu, makumi maviri nevasere vavo vari vana vechikoro. Vamwe makumi matatu nevaviri vana vechikoro mudunhu reMateveland North vakawanikwawo vaine denda iri. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 vakasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 2,892. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati nemusi weChina nezuro pane tarisiro yakakurisisa yekuti Russia inogona kupinda nechisimba muUkraine mumazuva akawanda ari kutevera. VaBiden vakati vane zvikonzero zvekubvuma kuti Russia iri kunyepera kupa zvikonzero kuti iwane mapinduro emuUkraine sezvo paine zviratidzo zvinonongedza kuti iri kuda kupinda nekurwisa Ukraine. European Union yakatambira vatungamiri venyika dzemuAfrica vanodarika makumi mana kuBrussels nezuro China nechishanu nhasi kutsinhira udzamu hwayo mudunhu reAfrica apo Russia neChina dziri kuenderera mberi nezvirongwa zveupfumi. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema nekudyirwa zvirimwa zvavo nemakonye emhando yeArmyworm. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti vave kutyira goho ravo kuti richadzika zvakanyanya sezvo mushonga wekuuraya makonye ari kudya chibage chavo erudzi rweamiwem uri kuvadhurira. Mumwe murimi anorima kuEast Range kumakonde vaonias tafautsipo avo vanga vachitenga mushonga wemark 10 unouraya mhando dzemakonye ose vanoti goho ravo richadzika nekuda kwemakonye.
Munda mangu ndaisa Nemesis pamwe chete nemark 10 zvichiitira kuti makonye angu akwanisike kurohwa bcause kune mamwe akanzi maamwem mamwe handisi kumaziva kuti aya anonzi machisa kana ichiti nichazoma. Saka pamushonga wandatenga ndaitira kuti zvese zvikwanise kuurawa nemishonga iri mu.
Vachafausipo vanoti makonye eamwem ariko anodya ari mukati mechibage zvinoita kuti asaoneke nekukurumidza. Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba vajohani mapfeka vanoti makonye akanyanya kuwanda nguva ino yekupisa. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepijiti vanoti vamwe varimi vakawanda kubva kumaprovhinsi emasvingo Mashonaland Central, Mashonaland East neMidlands vari kuchema chemawo nemakonye emuchibage. Amai jiti vanoti gonye rechibage rashungurudza varimi zvikuru vachiti rinowanda kana kunze kuchipisa uye rinouraya mwoyo wechibage kana kupinda mumuguri uchiri mudiki.
Gonye rashungurudza varimi zvikuru. Gonye rakapinda muno munyika richibva kunze paya patinotakura mbesa zvekudya kana zvinhu zvinechekuita nezvirimwa. Nyika zhinji havatenderi mbesa dzinobva kunze kusanganisira muno muZimbabwe. Gonye rinonyanya kuwanda kana kunze kuchipisa kana kuti mvura iri shoma uye rinouraya mwoyo wechibage kana kupinda muguri uchiri mudiki.
Mukuru webazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Sianeta Makanza vanoti makonye ari kuwanika munzvimbo shoma dzinoti Hurungwe, Makonde, Sanyati nezvimba asi hasati anyanyisa kuwanda sezviri kutyirwa. Amai Makaza vanokurudzira varimi kuti vatarisise makonye muminda uye kushirita asati awanda. Vakurudzirawo varimi kubvisa sora muminda senzira yekuderedza makonye muminda. Amai jiti vanoti varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuti vazobhadharwa kana varasikirwa nezvirimwa zvavo nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kudyirwa zvirimwa nemakonye.
Mainsurance akanaka nokuti anobatsira varimi kana vachinge vawirwa nedambudziko mumunda kuti vawane cheuviri vagokwanisa kudzokera mumunda pakare.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rinoona nezvemakambani emainsurance reInsurance and Pension Commission kana kuti IPEC vaLloyd Gumbo avo vanoti varimi vanofanirwa kutora mainsurance kuti vazobhadharwa kana vaita matambudziko anoshayisa goho mukurima. Vagumbo vanoti pane varimi vashoma vane mainsurance nekuda kwekusashambadzirwa kwakakwana kwemainsurance munyaya dzekurima. Ruzivo rushoma rwevarimi maererano nemashandiro emainsurance ezvekurima pamwe nekusavimbika kwemakambani anopa insurance kuzobhadhara varimi kana vawirwa nematambudziko anovashayisa goho. Vagumbo vanoti bazi reZimbabwe Partner to Development Agriculture Insurance rakabatana nebazi reInternational Finance Corporation riri pasi pebhanga guru repasi rose reWorld Bank mukuedza kuita insurance yekuti varimi vekumaruwa vapihwa mari kana zvirimwa zvavo zvatadza kusvika nekuda kwenjodzi ine chekuita nekushandukwa kwemamiriro ekunze. Chirongwa cheIPEC chiri kutsigirwa neISC muZimbabwe ndechekutanga munyika uye chiri kubudirira munyika dzachiri kushandiswa dzakaita seCameroon, Mozambique, Nigeria, Senegal, Zambia, Ivory Coast nedzimwe nyika dzemuAfrica. Asi varimi vakawanda vekumaruva havana ruzivo rwakawanda nechirongwa cheIFC neIPEC. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Vateveri venhabvu munyika vachave nemachikichori mukupera kwesvondo apo zvikwata zvakawanda zviri kudzoka munhandare munyika yose. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro pemitambo iri kosvondo rino.
Makundano enhabvu aya adzoka kubva kuzororo zvine mutsindo nemabiko emitambo yakafararira kumativi mana ese enyika. Svondo rapera kwaingove nemitambo mitatu chete, asi svondo rino zvikwatsa zvese zviri kupinda munhandare kurwira mukombe uyo uri mumaoko eFC Platinum pari zvino. Asi mutambo uri nyanyotaurwa nezvavo ndeuyo uri munhandare yemandava mangwana pakati peFC Platinum neDynamos, iyo yaive mubishi kutenga vatambi vatsva panguva yezororo. Dynamos yakasimbisa chikwata chayo nekutenga Isa Sadiki, Lasti Jesse, Evans Katema, Ralph Kaondera na Brandon Mpofu. Avo murairidzi wavo Tondera Indiraya ari kutarisira kuti vachamubatsira kukunda mangwana.
Vakomana vedu, ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Mutambo uyu uchatambwa nguva dzekudya kwemasikati. Dimare ndogona kunenge kudada dzakaenzana pachinhano chechina pasi pemanika Diamonds, Ngezi Platinum Stars ne Blauwayo Chiefs. Asi Chiefs ine mutambo wakaoma apo iri kusangana nevavakidzani vayo veChicken Inn avo vakatora mukombe weleague uyu muna 2015. Chiefs yakaunganidzawo vatambi vane mukurumbira kusanganisira Perfect Chikwende, Obrio Chirinda na Kelvin Madzongwe. Mongororo wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti semaonero avo Chiefs yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu.
Vatambi vanavo and haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo mukombe.
Nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare, Yadha iyo iri kusangana neBlack Rhinos mangwana neCranbourne Bullets iyo ine ZPC Kariba nesvondo dziri kutambira mitambo yadzo kuBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Asi Herentals ichange iri muNational Sports Stadium nesvondo ichisangana neManica Diamonds iyo iri pamusoro petafura nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu. Asi Highlanders iyo ine point imwe chete chete iri kutarisira mapoints ayo matatu ese ekutanga kubva kuWawa. Panguva iyo Harare City ine rwendo rurefu kuenda kuTriangle. Murairidzi Taurai Mangwiro uyo aive kuTriangle ave kuHarare City uyezve akatakura naye vatambi vakati wandei kusanganisira Timothy January na Donald Mudadi. Mutambo pakati peTenants neBlauwayo City ndiwo uri kuvhara mitambo yemukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika. Vari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielection dzichaitwa muna kurume gore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti zvinoitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika nemamwe masangano anoshanda akazvimirira zvekutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanofanira kuvhota vasanyoresa kuvhota uye kuti vasavhote musarudzo dzinoitwa munyika. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vokurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda. Vaimbovemumiriri wehurungu East muparamende Amai Sera Mahoka vanoshaya mutsaona yemumugwagwa. Vateveri venhabvu wove nemachikichori mukupera kwesvondo apo zvikwata zvakawanda zviri kudzoka munhandare munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.